Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, March 27th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the intimidation of foreigners in Durban by some South Africans.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilo shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
Things are not okay here, guys. Guys, things are not okay here. Six tax, tax 46, tax 67, tax 49, tax 55, and two for Water Africa. And two for Water Africa. We've been stopped and they've blocked the road and they are singing in front of our trucks, saying we don't want foreigners here. Things are not okay. I don't know how we can get helped here. They are saying, get out of the truck, park your truck there. Get out of the truck, park your truck there. Get all your things from the truck. That's the situation it is here.
So they opened a new association. But here we made a driver, a truck. Because my driver, a truck, so good. I want to say Zimbabwe. Actually, when I was a kid, I was a kid. So they are saying, I was a little bit.
Thina bantu baphumayo baya ko Zambia, Congo, niyasicabangela na ukuthi masingale lamashangane la osibulalela khona ngale. And mase besibulala lapha siyolandwa ubani? Ngiyabuza nje kuphela.
And so these are voices of people that are facing some kind of disturbances in Durban. And this is our topic today, Jonga.
Yes, some foreign truck drivers say they are being intimidated and brutalized by locals who claim that they are grabbing all jobs, leaving them unable to fend for themselves. Some drivers from Zimbabwe, Malawi, Mozambique and other nationals employed by South African haulage truck owners say they are the main targets of the current disturbances that have so far been confirmed mostly in Durban. Foreign drivers' vehicles are being seized by locals.
At the same time, the Daily Maverick Times Live and other publications report that some disturbances have been reported in Durban settlements, resulting in the displacement of over 50 people in the Burnwood informal settlement in Sydenham and also Springfield, Kenville area in Durban. Protesters reportedly stole foreigners' belongings. Previous disturbances have resulted in the loss of lives.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona and VOA Ndebele.
Yeah, chonga kunjani futhi?
No, ndi right Gibbs.
Yeah, so lamhla ke sikhangela khona okwenzakala ke eDurban. So kuthiwa ke kulabantu abashayela izimoto abangani bayahlutshwa sibili ngabantu bakwele South Africa. Abantu babathathela imisebenzi ngakho ke bona bathi abasela lutho lokwenza. So bayakhangela ke ukuthi umuntu ule driver's license emenjani. Nxa ukuthi uchayela i-truck yomuntu umnikazi ose South Africa bakuthathela yonke ibelonging yakho olakho yabukuthwele bekuthathela le license base bekuthathela le truck bakenza njalo bakujethe hamba. So ke besikhuluma lo new driver kuthiwa ngu Solomon othi ubekhona apho kusenzakala konke lokho kuthi kusenzakala njalo kwasekugwazwa omunye kukhanya ngazani uvela kwele Mozambique. So ke sike sabona imifanekiso yakhe ama pictures akade maningi kakhulu elokho esokuleta ku social media kutshengisela ukuthi kulo truck driver ukade gwaziwe. So kunjalo ke kule minyi settlement esikhona ngale Durban okubikwa kuthiwa ke kulabantu ababaleke by police station abanye njalo bangazani baphonga ubhoda nje kula ngale Durban ngoba kuthiwa initially kade ungani bebengabhadalanga irent ngokutsho kwabantu. Then wasekubuya ukuthi kwasekumemetheka kwaba into esingani sokutagetwa abantu abavela kwamanye amazwe. So ngani uyahlupa khona kufowethu
ndisho zvo wongu vadiwe vateereri nevatariri nhasi nyaya tiri kukurukura ndeye kurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa zvikuru mudunhu reKwaZulu Natal kune guta reDurban ndokwatiri kunzwa kuti kwakatangira nyaya idzo dzatiri kunzwa kuti dzatendererawo dzapinda mune mamwe matunhu tinonzwa kuti kunzvimbo dzakaita sekunana Mpumalanga kune zvinenge zviri kuitikawo ikoko vezvitoro havasi kusiyiwawo kana uine chitoro kana bhizimusi rako uchinge uri mubvakure semataurira vanenge vachiita kuti muforena unobva watongorwiswa vachitora midziyo yako kana kuluta kwatingati kuluta kuyawo. Idambudziko vamwe vari kupomera mhosva kune vezvematongerwo enyika vemusouth Africa kuti sezvo nyika yatarisana nesarudzo muna Mei umu zviri kuita kuti vanenge vachitsvaga rutsigiro vavimbise zvizvarwa zvesouth Africa kuti tichakubatsirai kuchengeterai mabasa kana makama mativhotera ari kutorwa nevekunze. Takanzwa rimwe gurukota mutevedzeri wegurukota rezvino vanoona nezvemapurisa vabongani mukingo hanzi mukongi vakataura iwe kuti maguta mazhinji muSouth Africa zvikamu makumi masere kana yatingati 80% azara nevanobva kune dzimwe nyika 80% maforeigners. Takanzwawo mutungamiri wenyika weSouth Africa Cyril Ramaphosa vachitaurawo mwedzi yaperai vachitaurawo nyaya yekuti vanobva kune dzimwe nzvimbo havanawo kutaura nezita rekuti vanobva kune dzimwe nyika asi vakataura kuti vari kuuya vauyi vanongosvikowaka mabhizimusi avo pavanoda vasina maresinesi vasina mvumo vakataura kuti zvinofanira kumiswa. Saka vamwe vakuona kunga mashoko iwayo ari kuita kuti akurudzire vana vemusouth Africa kuti aiwa vekune dzimwe nyika ndo vari kukanganisa magariro. Takambonzwa umwe mukuru wemapurisa achitaura kuti ndo vari kutengesa zvinodhaka kuita umbavha neumhondi nekuita zvechipfambi vachipomera mhosva zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Saka tiri kuona kuti nyaya iyoyi yadzoka zvakare zvinotyirwa kuti zvinogona kukonzera kuurayiwa kwevana vekune dzimwe nyika sezvagara zvichiitika kuti pane paita kurwiswa kwevanobva kune dzimwe nyika panoita kudeuka kweropa. Ndo nyaya yatoda kuti kurukure muri kwamuri ikoko tiudzewo kuti zvinhu zvakamira sei ndezvipi zvamuri kuitawo kudzivirirana sevana vezimbabwe kana sevana vekune dzimwe nyika muri kuungana here muchiitawo chirwirangwe tichida kunzwawo zviri kufamba sei mapurisa ari kubatsira here ndo zvatoda kunzwa Gibbs.
Yeah, I think we've got one of the truck drivers on the line. I think we've got two of them. The first one is Patrick Mukwaza. You can talk to him maybe.
Tinamkoma Patrick Muna Makwaza vari parunhare zvakare tinamkoma Solomon vari parunhare zvakare vese vachikairi vari vana veZimbabwe vari muSouth Africa. Totanga nekuti mkoma Solomon makadi how are you linjani?
Niyaphila jonga makasimbere jonga kunjani chisi?
Siyaphila kakhulu mfowethu singazi kweni.
Man strong.
Ndizvo zvo tonzwa kuna mukoma Patrick Muna Makwaza makadi mukoma.
Nosimba baba jonga makadiwo kuri pekwa muri.
Aiwa stina skona linjani wena?
Aiwa ngiyaphila.
Siyabonga kakhulu.
Yes, kase ngawe baba Solomon. So akusitshele sibili sizwa kutwa ke okungapho kungani kulethusile sibili. Akusitshele ukuthi kumenjani njalo kuyini okade ubhekane lakho?
ngithi thona njani bobaba emasura ase mduma jonga into engapha umnzana ayimanga kuhle ukuthi ngibe kanjani ngoba mina kahle kahle ngisebenzela eJohannesburg lapho okunenkampani engisebenzayo kodwa ngumuntu okhuphuka edebheni ngikhuphuke njalo ngibe ngapha sesikhathi ngiyaphuma emasrs kodwa okwenzakale iviki le ngesandile ngisiya edebheni ngisuka ejoni ngase sizulike ukuthi kuthiwa akumanga kuhle enokuzeni khona le edebheni ngalala endleleni ngafika nje ngemande ekuseni ledi ngabo-ten level so ngise ngisethemina faleboti ngazaze kunombiko ukuthi wasesivalele yazi ukuthi wazi idebheni nakuthi kule garaji endleleni emedinghof ngafika khonapho lapho babhaze khona umuntu kuloke kuvalwe khonapho nje thina besiyabot maybe for 500 siyokusiyako kilometer away from the indlela kuyiyona indlela esinjengangayo kuphuma akuleni indlela futhi yabo sekulwa nje sibheka imelika so kwaba njalo nje abantu yazi into eyenzisa ubuhlungu ukuthi even abantu odrayiva yazi ama-locals abekhona around esiyabe silabo khona le phakathi inkuluma bebenza so yazi besiyabot 3 phakathi khona le sikutheni nje sabathu endaweni yethu sithi sizama ukukhuluma nje madoda sophuma kanjani la yazi umuntu ewutshela ukuthi emadoda buyelani kini ngoba lapha ndizophela yabona thina sizeza phuma lapha besikhona eport yama-terminal maybe angamopasi 9 ebusuku sithatha ama-chance nje ukuthi maybe by now abantu abasebesukile and then bona sisizele izulu ngothi izulu beselinabonanye so zasuka ngendlela leyo ngothi yothi bona besesukile sesiyatshonela ngabo-5 ebesesendawo ethiwa ethiwa M7 indlela engena kusuka M3 siyangena eJozi eDebheni so lapho besemonte khona so besengelachoice nabo idebheni anyazi kakahle so besengeselachoice salanda khona ngalapho bethiwalikhona fortunate enough zole zethu bezisihlile nasekho sahamba zesayalala e-Richards Bay ngo-11 ebusuku sala e-Richards Bay sasuka ngo-4:18 ngifika izolo lapho eJozi yabo-around emini kodwa nje umumuntu osedebheni ngokubona kwami nje nang ubonile umuntu osedebheni makuyini hhayi yazi umuntu ukuthi udlele ekhaya mbona ngathi kwesinye isikhathi yakungcono ngoba nje yabona last week lethi se-Medenhof lapho kulethwa khona esiklayo se-BTO siyi-3 kwabuya amapholisa ama-South African la bafika bathi wona babuza omidrivesilayini esebenza naye aphona kuye bathi wafuna ilicense wabanikeza ilicense kade ukuyeza ilicense ukuthi ngifuna i-passport so zizuthi izinto 1 by 1 lwaudrivesilayi ma ufuna izinto zami akunike konke akunjela ufuna izinto zami zengikunike konke khetha okufunayo umphetho abasinasithi kuthiwa etondarafmin sintame zimbabwe nagoendarathon zimbabwe mpolisi wathi wathi ubhutwana wazonda wathina semthethi noyepolicemen but yafinishisinofotis kulikula bekulikula lomuntu omnyama anti yabona so zabantu abaningi amapholisa bayasiza mina endaba ento engibona ngathi la mapholisa ukuthi bekusize ngiyaphoisanjengamapholisa enatali indlela yakhuluma ngayo abeke bakusiza la bangasiza nje ukuthi nje
ye so-ke wena ngalithesi ususuka ngizokuthiwa-ke wesaba sibili subona ngani ungangcono ekhaya
mina besengifuthathi-ofinikahlekahlengafuthiabefokuthi ngoba nje yabona ngilama kule mali esizwayo ezinjani so befuna ukuthathi i-ofin ekhaya nje for 2 weeks ngibona ukuthi umumo lo uyakuzohamba kanjani njengoba manje kubona nje kunokhetho inkokheli zombangazo zikhuluma inkulumo ezingarayithanga so into le maybe ingaba ngcono after ama-election so yabona emthini njengabalamafamilies la yabona kungcono ukuthi umuntu athathe ifamilies ekhaya yabona ngoba nje into le avuka umsindo kunje kunabantwana ulapha njeeeni manje akunamntu ongasizana njengosizwa nje upresident wakhona ukuthi ama-foreigners avula amashophu njani kodwa olaloku bebanikezile kuze igunya ukuthi besebenzi labo bantu thina basinikeza amaphemithi izisebenzi bayakwazi ngiyasebenzi i-driver kate sesiswa yinkinga ukuthi yasesenzi ngoba mina ngiyasebenza senze inkampani engcono drivisi yake engcono khona imali engcono sesiwa ngathi thina thiwa sithatha imithi ezileli ngiyabona-ke manje but indaba nje umuntu ekhulume ngendaba yama-election umuntu onenyamkhoro ukhuluma iqiniso indaba le yokuthi ivideo le-ansbona ngathi yala-cripa so ake sibona ngathi vele ngathi yacripa zindaba le
Hayi siyabonga kakhulu ke baba Solomon uthi ungenile kuhlelo wasichazisela sibuthi kuhamba njani. Ungathinela kusasa baba Solomon. Yeah, okay, bye bye ba. Yeah, so Mr. Solomon was saying that he was actually caught in the disturbances while he was docking in Durban. So he says there are some people who told them that he had some friends. Mm-hmm. They were told that they have to leave South Africa because they are stealing jobs. And then he says they took a chance around midnight, to say, okay, let's leave the place because it was surrounded by South Africans.
South Africans.
And it was raining. So he says they're lucky that they actually left that place. But then
they left their trucks there.
No, they went with their trucks. Yeah, because it was raining and they couldn't block the highway.
Okay.
So he says then, the police are not helping much. He says the police appear to be xenophobic, and so it doesn't help matters. So he says when you are in that situation, you are between
a hard place in the road.
That's right. So he says it's very, very difficult to operate under those circumstances. And therefore, he was deciding to go home for about 2 weeks or then come after elections. Or if the situation persists, he will just stay home. He says, you cannot risk your life and, leave your kids suffering. And he's blaming the African National Congress of South Africa for actually, fueling these kind of attacks.
Oh, yeah, that's sad. Let's hear from Mukoma Patrick Muna Makwaza. Mukoma Patrick, mungatu zakuti zvinzvaka mira sei, nokuti muswe muvuro, makambo tu zakuti zvakati omei, nasi tonzwa mchiti zvinenge zvakati nyewenuke, asi kwete kuti tingati zvinzvagadzikana. Zvaka mira sei?
Magadi wajonga kandi mire.
Aiwa, tiri wapenyu Mukoma Makwaza.
Aiwa, hindi nesimba zvangu, aiwa, tinotenda baba. Nauye muno mudhebheni yakati omei nekuti kusenza zvekuti kushanda izvozvo asi hauzivi kuti ndipapa unobatirwa zvokutoti tinongogara tangogadzirira kedu tikangoona kumberi kwako kwangoita vanhu vamira kutongosiya oro yemurungu uchitotiza nekuti situesheni yacho haisati yagadzikana haisati yagadzikana zvamusose zvinhu zvacho zvinogona kuvanogona kungoita gurupu ravo vanogogona kungopoma ipapo obva watongopinda murodhi wakutotanga kuita zvinhu zvavo. Mapurisa paanozosvika mumwe anogona kuva anenge atokuvara kudhara kana kuti atotora mazvinhu zvake zvaanenge aina zvakita kuti vakomana kusvika zvinhu zvacho zvasangana kuti vakomana vemastrike vayo vapo vakomana kutozochitotova kungojoinawo mugrupu ivo vangoti vangomiriwo pamugwagwa angofunga kuti aite chitozi chake angoita kunge ari kuita teteyacheyo.
Tiri kunzwa kuti vari kupindawo mudzimba vachipwanyira vanhu mudzimba nekupwanyawo zvitoro kana matakshop zvevanhu vanenge vasiri zvizvarwa zvesouth Africa, zviri kuita sei izvo?
Ya, izvozvo zvinogona kuve zviri kuitika munzvimbo dzine mataundi madhorobha mune zvivakwa zvine vanotengesa. Isusi kuno kudhebheni kuno kwatiri vari kunyanya kutinetsa ndevava vari kuti tiri kuvatorera mabasa avo ekudhraivha marori, ndo vari kunyanya kushupa nekuti hatichatomboziva kuti pamberi pauri kuenda apo pakamira sei. Ukatosvika parobhoti yakaita kunge rakutotinja kuita girini, unotombomira kumashure utongosvika nekupinda chete usina kumira nekuti zvinhu zvacho zvakatomira kuea nekuti hamudzimba kupinda vari kupinda unana sprinkles pasi mutumbo ino yedhebheni kunotonzi vakapinda vakatotora zvinhu zvemumwe anobvawo kuzimbabwe vakamutorera zvinhu zvake mumuyamuya vakasiya vapwanyapwanya imba yake zvekuti zvinhu zvake hazvina kutombomirwa zvakanaka.
Tiri kunzwa kuti kune vanhu vatatu vafa kusvika pari zvino. Nhamba yamunga konfirma here kuti ndizvozvo?
Pari zvino izvi kuno kudhebheni kuno kutine mukomana akabayiwa nebanga muna bhedhuma ari pake Edward pahospital apa akaitwa maoperations vamwe vedu vatomboenda kunomuona nhasi masikati vachiti hake kondisheni yake inenge iri nani asi chimiro cheoperation yachona tiri kutyisa kana kutarisa haitarisiki nemaziso nekuti dumbu rese vanga vacheka dumbu rese iri zvokuti tinototenda mari kuti haana kuzonyanya kubayiwa pakaipa chaipo asi manhasi ari muchipatara akarara pamubhedha izvo.
Ndewekuzimbabwe?
Ya, mukomana ndewekuzimbabwe tinosenza naye mudhebheni imomo.
Very sorry. Saka mapurisa ari kubatsira hino kutanzwawo vamwe vambotaura mai manje vari kuti mapurisa anenge asiri kunyanya kubatsira.
Zvinoitika vajonga kandezviva zvinonzi mwana wamaita mwana wamai nekuti kutema kwevanomunomu naivo mapurisa vanenge vachitemawo Saka wakumano muno wakati wamasitake kutuwa rudoma basa ndiwe muno mwantu wa supporta wasi wani kwa wakiza mwa kuti batika kabisi rasi wani kwa wakilo kutuwa wale zonyika ya wakuti situation ni mwini kama wo ya kamira sereno utu wakashika paru kutuwa matemonstration tata ya wakumano muno wakafara marodi awasu kwanza kutuwa wakumana wala ya kuti tutai mota ita maka isa hapa iti wana wani wani kutuwa ina kuti dawa chungo tindiro tindiro se wana wakuchenge dedasi chukuri zengo di mwana wamai mwana wa maya pano panga mureketa chipane ndano tudo kuti tati saka iwo zvechokwadiwo kuti tichenzewo muno mavadiwo vanotidzinga tinofamba mumugwagwa imwe munhu haa vanotishungurudza kuti tinoshungurudzwa zvokuti mapepa tinawo mapemiti hurumende yakatipe kuchenza muno tinotone dzimwe 4 years yatakapuwa mapepa ese kuti tichenze muno tinawo asi dzimwe nguva vakakumisa vanogona kungokuudza kuti ha mapepa awena waya asi mapepa ndese wotombotorwa nepolisi wotozobvona kuguma wako womafizi womafizi wozoverifya wozodzoka futi zvinova izvozvoreva zvati kana naivo vachona vanenge vari kufarirawo kuti zvitsibudewo munyika mavo saka zvinzvari zviri kunoita nokuti hatichaziya chavo chavo patimire kuti toita sena
haiwa tinotenda zvikuru mukoma Patrick thank you so much That's mukoma Patrick Muna Makwaza is a driver based in Durban. Well, he's saying the same thing like what Mkoma Solomon said. He said they are working under difficult conditions because they don't know when they will be attacked. And he also says thieves are taking advantage of the situation during these disturbances because he says these are South Africans who are claiming that they are taking away their jobs. Some of them, they are saying, we are not attacking you, we are not taking anything from you. Just leave the truck and go. Take your belongings. But some thieves take advantage of the situation.
Ransack the whole thing.
They come and they tell you, get out of the car and they ransack your pockets, your bags, and the trucks. And he says the police are not doing much to help, though their presence sometimes helps to diffuse the tense situation. And he said that there's one driver who was knifed, but fortunately, he survived, but he's serious and he's in hospital, a Zimbabwean guy. Yes, and he says they are being attacked despite having permits that allow them to live and work in South Africa.
Very tough indeed.
Yes.
So we've got another truck driver, and that is Mr. Mdlongwa. Baba Mdlongwa, lichona njani? Sithonile kakhulu, Baba Mdlongwa. So akutsho ke, Baba Mdlongwa, ukuthi wena ngokwakho ubona zani isimo lesi sikwethusa kanganani? Manje nxa selikhangelana labo emehlweni sibili sebe kubuze bakwenza konke konoku bagcina besithini baba Mdlongwa ubaba Mdlongwa mbona zani ifoni yakhe ingani iyaqhumeka so ke singazani sesimluzile asikhangele abantu lapha ke ku Facebook tibathini ubaba Mdlongwa siyambonga kakhulu but what we are saying is you know the language issue is the way they are identifying them. So he says when they go to somebody, they ask you one or two questions and then they can easily identify you and say, no, you are not South African. So then they start doing whatever they're doing. So he says they're now very unsafe. And most of these guys work with them. So they identify them and then let other people do the dirty work. Yeah.
Okay.
Yeah. So that's another thing there.
Yeah. Now, Sean on Facebook, Gibbs, we don't have much from our viewers except that they are asking us to call them because we have Memory Ruimbo Mukungwa. She gave us a number. She wants us to call. And Richard Mufupi, the same thing, he gave us his number. Then Mickey Joe Joseph Dube, he says, watching live from South Africa. That's in Hartsby Port Dam. Then Standiwe Smelene Mutunzi, she says, we're the same color, but we're killing each other. Yo, how bad. Then V Towers, he sent us his number. He wants us to call her. And Grace Mambazo, the same thing. She wants us to call her. And Angelina Mtsoka from Durban, And she's also expecting us to call. We'll try to call these people, Gibbs.
Yes, we've got several people that are on the VOA Studio 7 in the Valley page. And one of them is Msunduzwa Ndlovu. The other is Polite Kwakuba Mamposa and Pamela Kumalo. Kuzobuya ke uPamela Khumalo uthi utshona njani Dube. Sijone kahle sibili baba Pamela Khumalo. Singazi wena khona futhi unjani. UMagwaba Moyo says, can you call me right now, guys? Then Martin Frank Sai uyabhala lapha jonga uthi lento enje uma kuzoba lama elections ijalo kwenzakala. So all what he's saying is that whenever there are elections, this happens. Then Sipho Lunga writes, linjani Dube, siyaphila kakhulu mfuka Lunga lapho khona kona ngapho. Mluleki Mlisa says, evening everybody, this is just for political gain. South African President Cyril Ramaphosa is failing to rule South Africa, so he must intervene in this issue. Then we've got another person that sent us a message. Vusi Mpofu, uthi Dube linjani yo, kunzima ukuphila emazweni, siyafisa ukuthi nga seZimbabwe. So then I think we've got a caller. Jonga, can
take hello, hey, Magadi Mkoma. Eh, mkoma tipe iyo zvamuno taura pamusoro pezviri kuitika mu South Africa izvi. Eh, tati tipe iyo zvamuri kuda kutaura pane zviri kuitika munyika yamuri ye South Africa.
Ini ndirikumbira kune vakomana vari ku Durban avo kuti suva kana vakaona dambudziko rakadai rasangana navo kwavari kuti vaibva kuzvidzivirira nokutiza kana vakaona kana pakaunganiwa. Nokuti vakomana muno vari kuuraya kuti zvekutamba.
Saka vangazvidzivirira sei nai mukoma, nokuti tinoona kuti ava vanenge vachivarwisa vanogona kuuya vari kana zana kana kudarika, iwo unenge uri mutyairi mumwe chete panguva imwe chete kana vaviri vanhu vaviri murori.
Zvavangatoita ndizvo zviye zvekuti kana vakatona.
Oh, his phone is dropping.
I think phones.
Eh, sorry, phone yenyu yambodzima. Hello. Phone yenyu iri kumboita ichibreaker. Your phone is breaking, saka hatina kunzwa zvimwe zvamataura.
Okay. Ndandiri kuti kana vachinge vaona kuti pavana pava kusvika apa panenge pakaunganiwa kana kuti panenge pane movement yavatona. Mote munhu ine insurance iva vana insurance saka kutiza neupenyu hwako munhu kunenge
okay. Thank you so much.
Dambudziko ratinaso ratasangana naro kuna kuSouth Africa suva rakaoma.
Aiwa maita basa mukoma. Foni yenyu iri kumbodzima dzima asi takwanisa kunhonga nhonga zvishoma. Muri kumboita muchibreaka, regai tikufonerei zvakare. We'll call you back. Hello, Gibbs, that's Mkoma Zaka from he's in South Africa, Port Elizabeth, PE. I was confused. I thought of PE Prince Edward School. says he's urging Zimbabweans to protect themselves, and if they cannot fight back, then they have to just abandon the trucks, because he says the trucks are insured. But most of these are people, they are not insured. Even if you are insured, your life, you leave it once.
That's right. And he said, abandon the car. And go home.
Make sure you.
I think that may be good advice there.
Yeah.
So let's see whether we've got some more people that are joining us here.
Yes.
On the VOA Studio 7 page, which is the English page, we've got several people that are with us here. Stato says, I'm listening, I'm in Malang East, in Java, Indonesia. Huh? So we've got a guy in Indonesia. Then we've got Noel Maposa who says, good evening, guys. On Live Talk, I'm with you today. There's Musisiwe Moyo, right? Watching you from Pretoria, what these people are doing is very wrong. I guess this time they are doing the same xenophobic attacks that they've been doing over the years. Mm. So do you have another person there?
Yes, I think...
Yes.
Yeah, we have another caller.
So,
Mr. Azaria Dube.
Yeah.
Yes. Linjani Baba.
Hello, Azaria Dube.
Hello.
Yes, how are you?
I'm fine. How are you?
Yeah, which language are you comfortable in?
Let me speak in Shona.
Yeah,
okay. Yeah, in getting to South Africa, Kuno Kupaita and to go Guru School, who did being could be Tukuna Kuti, Twagari, Roman South Africa, near Cambodia, Guinea Minister, Yukuti, Maforina, Ati Chama, Yukuti Munomu, but you could achieve and go Soma, the Sovachita Commission. You know, when I saw Kuti, this is the Kuti, Vagari, Roman South Africa, where could get them. Harutora mukana kuti tanga basa ra wajar kuti xenophobia. Kuti parish no tina matrek driver sita ku tishe kwa tete tifunze ba ushara so muzi ba kuzi kuti deni. Wana kosa kuita 11 ba roho la kato kuvara kuti ba garibo muno basinga drive matraki. Wana ngori mizungu yeti deni ngoyenge tanga iri kumatraki. Pane ba chorwa shuru wana shuka kuma 22 kuita ba ngosefi ni ba kuvara ba nuruni. Madzimai zvavo hapana ati aiti ataona ati akuvara asi vatirudza mafoni vatirudza mudziro asi isu tisanganire dzimbabwe inhu yacho nomusouth africa tazivisa minister of police munosouth africa asi tichinyamboenda kure vabva vangotipindura kuti south africa haisi yakatendera zvinhu zvakaita sezvi kuti zviitike asi nyaya yachavona ndeyekutiko zvinhu zvava ne 3 days zvichiitika sei south africa isina kupindira panyaya iyi kana kuisavo kanekiri pamedia paredio kana patv kuratidzavo kuona kuti idambudziko guru vanhu vari kurohwa vanhu vari kuripa zvinhu vanokwanisa kurika vafa kuti metro police imirirevo zvine simba kuti ikwanise kuti idzivire kuti zvosaenda mberi nekuti vatataura navo vatorwa namapurisa vanoti mapurisa acho vangasitaura kuchini kuti mupunike munyaya iyi yemanga madzokera kunyika yenyu asi vangori vanhu vokuti havasina mari pavari havasina kana midziyo munhu anongoti nezvakatsika sekusika toti ine south africa inge kumasa kuti yaipindira nokukurumidza asi handizivi zvino kuti mamwe masangano ari mumwe ediaspora zimbabwe kusvika pato pakutibeta zvana kuti tizivisechin mapato ano mamitiri omuno musouth africa nokuti takati wai takatisiyanei
vadhuve imi mune sangano ramataura rezimbabwe human rights organization imiwo musouth africa muchimirira zvizvarwa zvezimbabwe misangano yakadii yamati mamboitawo sesangano pamusoro penyaya iyi uye zvii zvamuri kuwana
ndingati pari zvino ndanganisa ndapiwa mhinduro kubva kusangano rezimbabwe solidarity forum nezimbabwe political victims association namamwe atinavo vandazivisavo padande mutande ratinowanisa kutaura ndandati zvava zvakanaka kuti dei taimbosanganavo panyaya iyi tigoona kuti tinga inda mberi nenyaya iyi asi havasi vandipindura asi handizivi kuti ivo pavari vangava papi ngoti netuenga chindinoita ndichazama kuti ndidini atika neusiku hunohwu ndinovimba kuti naivovo nyaya iyi vanayovo sezvo isu tidini tataivona tikatichini dei tanga tasangana tikataura vandipindura vangoti bete asangana pati asati ava nezuva ratarongwa kuti tingasangana musi wakati
asi kusangana imi pachenyu kunobatsira chii munguva yakadai hamuoneri kuti zvakatokosha kuti munge muchisangana nemapurisa nevemasanganowo aivo vemusouth africa tinoimba kuti vane masangano vari kurwisa ivo havangongoti tikutorwa mabasa vasina sangano ravari kushanda naro
kusangana tatingaita zvikuru kuti kana tikasvika tikanopa chipiro chedu kuministry of police takabatana sezimbabwe diaspora organizations zvinova nechiremerera zvikuru kuti vanotora nyaya kuva nyaya yakakosha zvikuru mavonero andinozviita nekuti vanowanza kukosha nekutinda kuimigration kana mukaenda makasangana semaorganizations saka kusangana kwatinoita kunobva kwapa kuti ivo vatore zvine simba zvinobva zvaoba kuti zvipinde kana pamedia vanobva vatozopinda ita kuti mapurisa apinde munzvimbo dzacho atore matanho avanowanza kuita avanoziva ivo kuti kana vakatora matanho awa zvingabetsera zvikuru kuti vanhu varege kuramba vachitambudziwa nekuti vanhu havasiri pasimba dzavo. Vamwe vanotori mudondo, vamwe vari kuti vari mumapurasi, vamwe vanotori madzimai vana vana. Saka iri dambudziko guru zvikuru kuti nyaya ndati ndichibvunza vati ndapana vacheche vatinavo iko zvinezvi zvatinavo tiri mudondo. Saka unoona kuti nemakutonhorera kunoita usiku ende kunombonaya vanotata kubatiwa nezvigwere.
Thank you so much, Wadube, maita basa.
Tinotenda zvikuru.
Thank you. Gibbs, Mr. Azaria Dube is in Zimbabwe, and he works with the Zimbabwe Human Rights Organization there. He says they are planning to meet as organizations representing different nationalities, and they are hoping to meet and map the way forward so that they can meet with the police minister and then speak as one voice. But he says that he blames politicians who are using this thing as a milestone for political gain. Yeah, because some of them, when they are campaigning, they attack foreigners. And the next thing, the people on the ground will now use that as a platform to attack foreigners and loot. And he says 11 Zimbabweans have so far been injured, while some houses were ransacked. And I think they are trying to see if that can be brought to end. We just hope they will meet.
Yes, I think we've got a caller. What is this? What is the caller? Ipi kuto akuluma ke isiona. Akomzame kona po baba chong.
Hey, Baba Magadi.
Nana Baba Magadi.
Taka simba ndiya na ba.
Ndi Steven Murairwa.
Wa Steven Murairwa. Murufona murukupi.
Muru Botswana.
Muru Botswana. Tu zewo. Shiruku itika. Muru Botswana. Shiruku itika. South Africa.
Kunongwa kuchineri nyarara vako kungoti vanhu ana achingomhanyapo nepapasa zvakasiyana nezvekusouth africa vadaiti vari kusouth africa aizosambotaura namukoma vambotaura vachiti zimboda kusiya mota wotiza neupenyu hwako kana kufamba netsvimbo kana ukaona vakuvharira mberi kuona tiraki ichikwanisa kuenda nepavari ipapo otongoenda
otongovatsika
nofasa.
Asi kaiwe manje unenge wavharirwa nedzimwe mota nokuti vari kuvhara mugwagwa nemange matraki mahombe chaiwo.
Anenge ari awo here kana ane vanhu vari kusiyawo matraki avo?
Vanosiya matraki vanokubvisai, vanokuburitsa murori yako, but rori yako iyoyo bve yashandiswa kuvhara mugwagwa zvekuti hapana mumwe achapinda. Saka murori imune musina munhu inenge yangovhariswa mugwagwa. Saka iwe wakasvikoroera ipapo ndiwo unongokuwara mota yako yokuwara, hauna kwauchatiza uchienda.
Ndiona sezvinoita vanhu vari kunoku kwatiri kunoku. Vanofoma zvimagurupu zvavo zvemawhatsapp groups vachikomunicata kuti pakati pakaipa take care, pakati pakaipa take care. Saka vari kusouth africa vanofanira kungoita the same. Kana vasati vaenda kana kuti vachifamba nzira dzakati N1 kwakadai kwakadai kana kudurban kwakadai kwakadai kudurban station kwakaipa, vanhu mazimbabwenzi vochiregera kuenda ikoko bcause haungapindi parisk uchida basa ka uchida kana ti 5,000 10,000 wosiya mhuri.
Yeah, I was tinoimba kuti vari kunzwa, but I hope they've been doing this because the other time I think there's a location called Beria or something. When they were attacked there, I think they
teamed up.
They teamed up and they helped each other through these WhatsApp groups. He's urging them to form like WhatsApp groups so that they can inform each other of places that are dangerous to go. And I think it's something they've been doing. Thank you so much, Mkoma Steven Maeta Basaragai Tutoremu Mtereri. Thank you. Hello, tinemwe mutereri parunare.
Magadi mukoma jonga.
Takasimba baba standiani.
Jonga admire huni.
Mukoma admire huni. Murikufona murikupi?
Ndirikufona ndiri mumba mujebe ndikuenda mujobek.
Murikutori pamugwagwa izvozvi?
Ndiri pamugwagwa izvozvi.
Pakanaka, titaurire kuti mugwagwa muri kufambika hero?
Mugwagwa makanyora mukaata kutofamba hutekuda kutotiza.
Kutotiza uko?
Nokuti dambudziko rakuita ndirekuti vanhu havane nzvimbo dzavakugarira like vana mari mumakomo munoremerwa motikari yomari kunyaya kumira muna M7 inokonekta na 1021 mujebhen ndo maareas avaitora matizi emotikari. Saka avambe vaita vachanzi unogona kutiza hauna matizi vanogona kuti nekuti dzimwe mota dzinedzatirwa matizi nedzakavhara kumberi. Saka unotongobatwa kuita mudziko zvehomendere kuti zvoni iyo vanoti isi maforeigners tinotumatsima cheap labor mari dzavaitambira nedzatakutambira dzasiyana pamutanga paedu isusu maforeigners ndopane nyaya hombe saka uya zvemusouth africa mune mutemo mune mutemo mapurisa haagone kuti avazinge vanhuvaiaisezvinoitwa kune dzimwe nyika nokuti vanhu vaa vane marights avo but marights avo anozokurira
But mukomadhi maya ivo vari kuti imimi muri kuvabira mabasa pane mutemo here musouth africa urimo wekuti kambani inobvumidzwa kupinza basa vanhu vakawanda zvakati vekune imwe nyika
kuti munoona kuno south africa mota dzakawandi but mota zhinji neiya kuti mari yakuwanika kudrc matrak mazhinji anoenda kudrc kukongo saka tinoita kuti makambani dzavadzotora maforeigners inhau yekuti vakamukenza vakaenda kunana drc vanonosiya mota dzese nekuda kwemaconditions nokana vanhuvoti wezezezambia nedrc rakavhara
'Thank you so much mukoma maita basa tinongonamata kuti mufambe zvakanaka usiku ihwohwo haiwa tinoimba kuti sarudzo dzikapera dzimwe nguva zvichanaka thank you so much
okay.
Yes, gives that's Admire Huni mukoma Admire Huni calling from Durban. Actually, he's on his way from Durban to Johannesburg. He's driving, and he says he chose to drive at night because that's it's one dangerous. Way of trying to it's one way of trying to avoid these people. Yeah, he says there are some dangerous spots where they wait for trucks, especially when you are going uphill. They wait for you because they know you lose
you
speed,
and then they
block you there. And also, he mentioned M7. I think that's a highway M7.
That's exactly where Solomon was.
Yes. Yeah. So he mentioned
that. Used that, yeah.
And now you say that the problem is the truck owners, they prefer Zimbabweans because Zimbabweans, they work, even if the money is little.
They work.
Yeah, they dedicate themselves to whatever they are doing. And they can work long hours.
Yeah.
Yes, so that's
and
what
And that's one of the callers who actually told me this morning that, you know, what happens is that whenever some South Africans get paid, they go away for three, four days. And then, you know, now these guys will look for
Zimbabwe. When he gets paid, instead of him going, he sends the money home.
That's right.
And he stays at
exactly,
the
work. Yes.
Okay, tinemwe mutereri ndiana ari parunare. Mukoma ndiani, ndimukoma nditete ndiana. Hello?
Hello, Juma.
Yeah, makadiko. Ndiani avo mukoma Admire Huni saka maapapi manje okay maakutopinda
muJohannesburg
yes aiwa no kana masvika maakusvika kwamuri kuenda tinofara nokuti tinee tichitya kuti dzimwe nguva tichange tichipedza kutaura nemi muhamasangana netsaona
kukuira kunoita kudebheni kunojobheni kasa zvatanga kudebheni ndokune nyaya yese
ndio kune problem aiwa thank you so much mukoma Admire
okay pakanaka
thank you good night yes
yeah, we thank Mr. Admire for giving us that information and on Facebook remember that we are on VOA Ndebele VOA Studio 7 and VOA Shona so if you wish to join the show right now phone us directly at this number 001-202-619-2077. Yabafisa ukusixhuma khona manje lisitshala ucingo phela ku 001-202-619-2077. Sike sibone ke abantu abasilandelayo lapha ke ejonga. Silo Melody Golide Chuma uthi sahlupheka thina amaZimbabweans. Kuzobuya ke Edwin Bebe uthi kunzima ukuhlala ukuphila kwemakhelwane. uzobuya ke uPamela Khumalo uyabhala laye uthi eZimbabwe siyahlupheka le goli futhi kuzima madoda silobani khona boke mfowethu
panapa gives ndofunga mshini wangu wamboti nzwengei saka uri mashure asi tina mkoma Nicodemus Matariro anzimani rakanaka watching from DRC Kolwezi then Leopold Makaka what a shame memory ruimbo mukungwa anzi inga zvakaoma kusvikira rini nhai tenzi tichirarama upenyu hwekungotiza saidha tiri kutiza kurohwa oro tiri kutiza nhamo then Ishmael Ndebele ndingasitadza kuverenga zvavanyora deep Ndebele adairi Ndebele light ndaitamba nayo ya ndichakupawo zveverenga then pana Oliver G. Nyandoro maZimbabweans we are in deep problems matambudziko ataka kusangana nawo awandisa kudarika numbers yedu zvazve kungoda anzi zvazva kungoda ndezvekuti tinamate ndi Oliver Nyandoro anzi zvangoda munamate ndofunga vari kutarisa matambudziko arosangana nevana veZimbabwe vari kumusha vari kusangana nematambudziko emadutu mpengo cyclone idai vari kunze vari kusangana netsaona dzakafanana naidzodzi Gibbs
iye kuziva kakhulu ke siboneke kuVO Studio 7 SQN lapho utisilani kwenyangazana magagasi tulamhlanje singathi kumbe ubulembu bethu abubambi kuhle
angikwazi uhamba njani network yacho
network yakho ngani yahlupa so wothi nizame futhi jonga ngakuvula kudla ntobana uthi sengkhona uSteven Munonzi says can you call me guys I want to say something today then Guda says I don't think it's about elections remember the Moi River incident where more than 34 trucks were burnt last year then Alec Marufu says I'm watching you from Zambia Justin Denga says, this xenophobia thing is very nonsensical. And then Noel Maposa says, I'm with you guys, the same with Masawi Kumirai. I guess we've got a call.
Yes, name Terry Ariparunare. Hello?
Who am I speaking to?
Makadi.
Dr. Mkoma, Makadi, Mkoma Jonga.
Ndaka Simbandia now.
It's Joseph, Zeremu, Marea.
Mkoma Joseph, Murukufona Murukupi.
Makopani, next Nepolokwani.
Pedro Nepolokwani, South Africa.
Makopani, South Africa, Mgoma.
Hey, two days in Jagamira say.
Ah, Mgoma, Kuno, Zilaz, Rilana Kuno, Gaza, South Africa. As it goes back, the Chirukunana, Jebu, Gotaga. Somebody did what is the Greek guys, Saka, Nurata. Isu tiri muna ati goni kushimirira dataka taikumbira inifungwa yangu ninokumbira kuti inini hama zvedu dziri kunze nedzimwe nzvimbo tibatsirane kuti tiende kuma embassy tinodemonstrator ndokuti shoko redu rive nesimba ndozambotaurwa nevamwe vema human rights vangaitaura nyaya yekuti vanhu vavanoda kuti vaungane vagogara pasi kuti shoko rive nepower saka izvozvo ndomaonera ndaita izvozvo zvaidawo kuti inini ikoko ava vari koko kwavari vari kuzambia vademonstratewo tibatsirane kakaizvozvo ndomaonera angu
saka mukoma Joseph vanhu vanenge vachidemonstrata kumaembasi enyika dzipi apa
tikangoti vanhu venyika dzese ani tinongova dambudziko redu tese vana vezimbabwe saka izvozvi zvine dambudziko zvokuti vanonyatoziva kuti netaime dambudziko recyconi isi sirokuko kuno kumakopani tinotobva kuunganidza zvinhu tibatsire vanhu toti kusara kwomwedzi zvinhu zviende kunobatsira vanhu tiri paproblem apa topinzwa imwe problem futi saka
hatobatarwadzitozoona
pachangu inini pachangu inini ndine vana 8 vari kudhebheni
zvandaa ndichikubvunzirai mukoma ndezvekuti
waziva totokutarisa kuti detagona kubatsirwawo nemii muri kunze
zvandiri kubvunza ndezvekuti muri kuda kuti vanhu vanodemonstrata kumaembasi esouth africa here munyika dzavari ndo zvandiri kubvunzai
ndo zvandiri kutoreva vafanira kuti kuzimbabwe kuembasi yekusouth africa iiniko embasi yekusouth africa vamwe vose vakuva kumozambiki kuembasi yekusouth africa tidemonstrate itiko imamutarisiwo here dambudziko ratinaro izvo tine vanhu vari missing over 300 vakafusirwa vari muva tiri kutambura kuti pamarishoma yatinowana tiri kutumidzirawo kumba kuti tibatsirikewo tipa problem yakadere munhu wotora munhu achibaa nebanga vanhu ivavo vari pasame problem saka izvozvozvo tiri kutirwadza izvi
ko vari kuita misangano vezvematongerwo enyika vari kupomerwa mhosva dzokukurudzira mhirizhonga ava muri kumbonzwawo here mavari kuita misangano
ndaka ndakazvinzwa president Ramaphosa himself akataura ari kumpumalanga zvakakorzera kuti vakomana varume vesomalia vadute kumpumalanga chindi last or last but one asi zvabva mumashoko apresident chaiwo anga ari kumpumalanga last but one ndobvavanhu valuta vapedza kuluta vakazorova kuti varume vaviri vechisomalia vanoita zvemashopa vakazorohwa ndobva vatorwa vaenda kupolisi takazonzwa tozwa kuti haicourt yemunomo yanga yataura kuti iri kuda mhinduro kubva kunyaya iyoyoyo from mapurisa aziri agent saka semunhu wahangu nendiri kubasa nguva dzimwe handangozwa kuti yakaa sei asi ndo zvakaitika zvakakonzereswa exactly napresident Ramaphosa ndakataura indaitozvizova wazvizin myself haise kuudzwa.
Thank you so much, Mkoma Joseph. Thank you.
Handizivi ndamborosoka ndaiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kuma jonga ndio mbonesa oshama kushomiwa ndese zara ifuna kuma zoroma tika kuno kuku boko pano mbona wangu bana wangu wese bana Henry nana Maxo Maria na mazima yangu na mazioni yese kukadoma kuti kuma tika matire kuna zvinangomira zvakanaka mbonesa chine mbiri ndomureso vati hombe ne mazio
ari kuri vakwana vaviri vapfura thank you so much maita basa mkoma Joseph
vakwana apa vana style achava
thank you Gibbs that's mkoma Joseph calling
yes.
from Polokwane he says they cannot defend themselves alone the Zimbabweans in South Africa so he's urging those Zimbabweans and other foreigners in wherever you are in the world over, to go and demonstrate at South African embassies against these attacks. Ntirengwe mutereri parunare. Hello? Hello?
Hello, Mkoma Jonga Magadi.
Takasimba, ndiyane yao? Ndiyane waruta ura?
Karangu, it's Papa Lask.
Sorry?
It's Papa Lask.
Ah, fone nyiri kutzima, ndofunga muru driver, maka vura window, anditika?
Ndakarwara ndakutomira.
Okay, because yanga isirunzwika datadza kunzwa zita kuti ndimani.
Ora ndetwa Wallace.
Oh, mkoma Wallace. Thank you so much. That's W A L A C E Wallace.
That's correct.
Thank you mkoma maita basa. Tipeyo pfungwa dzenyu kana makatorwa nendimi dzese dziri nhatu English ndebele neshona.
Ndinogona kunyanya neshona.
The right things.
Ndinoda kuti nyaya iri pomukoma jonga iri kunesa in both ways. Iri kunetsera kuti varume ava vakurwisa nenyaya yekuti varitorwa mabasa. Varume vaisarudza motikari. Patakatanga kushanda ishishi tikanga kushanda tai driver mota dzakatsinga drive. Dzakanga vasingadi. Saka chaizvoitika ndechekuti varungu vaizotenga mota isa vobva vati chiri tsvagirewo munhu anosara nemota yauinayo iwewe utore yandatenga itsva saka chaiitika ndechekuti ivo nekusada motikari dzakashata waipedzisira watoro hama yako matambudziko raakuitika nderekuti pane mota nyowani saka vaakuona kuti makwerekwera haafaniri kudraivha mota nyowani vanofanira kugara vachidraivha mota dzakashata saka ndodambudziko raakunyanya kutitambudza iroro saka tapera mukoma jonga vana vevanhu vari kuvarwa
aiwa tinozvinzwa mukoma Wallace zita renyu your name Wallace is W-A-L-A-C-E
W-A-L-L-A-C-E
W-L-A-C-E not W-A-L-L-A-S no W-A-L-L-A-C-E
That's correct.
Thank you mkoma Wallace. Mati muri muguta ripi?
Ndinogara ku Durban mukoma but currently ndiri kuno kufira.
Okay.
Tendo kuna mibio.
Ah okay.
Hondo yese yakaitika tiri mu Durban.
Aiwa tinozvishuvira kuti zvipere nokukasika. Tinotarisira kuti kana sarudzo dzakadzapera zvinhu zvichagadzirisika mu South Africa.
Nenge tapera mukoma kuti akuitika ndechekuti vanhu vacho havachisina nzvimbo yavanomira havachina nguva yavari kuwataka
thank you so much mukoma
mukada kuti
Regai Toremwe Mtereri, that's Mkoma Wallace. He says the problem is that these South African men now attacking Zimbabweans and other foreigners. They used to shun the trucks that these foreigners are driving.
Yeah.
Now that the foreigners are driving new trucks, and these guys, they want to take over. Yes.
Sika sizwe lapa ke izi.
Yeah, Panemwe Mtereri.
Ye gulo mwenye osetkumwe lapa ubaba. Uti sizwe slobani. Unja nifoit kula?
Hello, unja nifoit.
Unja pila, nilobani kumwe?
Yeah,
Tami, I wish you would want a gentleman's ally going to avoid.
Yeah, hey, yes, we want to say something like No, man, you want to see Lenda Motor takes us. I say, man, I'm a politician, the back and gas of my elections. You want. So I am Valenculumora, President, Lapu Serial, Ramaphosa, or some foreigners. Of course, they know obviously Lavanto Vele, they are always targeting like Avan Boxia because of incidents and other stuff, especially the transport industry. Much most I'm a tracky, Nicole, I wonder if I have a pair of hours where I'm a trainer and I'm a driver, I'm a track lover. So I'm an easy target, like I call Zimbabwe, you know. Is related very actually very humble candy. I'm a foreigner actually living down in South Africa. So, hey, imagine the my colleagues. So, my candidates are, of course, but I'm a foreigner. I'm a foreigner. I'm a They are pretty special. I'm a foreigner. I'm a foreigner. I'm a foreigner. I'm a foreigner. I'm a foreigner.
I'm a foreigner. I'm a foreigner.
I'm a foreigner. I'm a foreigner. I'm a foreigner. I'm
I was a man,
I'm going to go to the house.
Let's see. Yeah, so according to Tami Zulu, all this is electioneering. It's caused by South African authorities. So he's not happy at all. He says targeting truckers or any foreigner is very unfair, you know, because people go there to work and at the same time they generate a lot of money for South Africa. And so he says, no, it's not good. And he says, what's normally happening in KwaZulu-Natal is always bad because people are killed in most cases. So he's a very unhappy
And the
person.
Bad thing, Gibbs, is that these people, they have permits to work in South Africa.
Yes.
They're in South Africa legally.
Like what Solomon was saying.
And they're still being attacked.
Yes, Solomon and Mlongwa, they have permits. And they're allowed to work there. But he says, you know, everybody is called Mshangani or Makwerekwe. So, which is you know, something that is sort of like very fouling in other people's kind of, you know, scheme of things.
And what about Mkoma Joseph's idea of people going to demonstrate at embassies across the world, South African embassies? Do you think it's something that can be...
Maybe it may work and maybe it won't work during the election time. So, which means at the end of the day, it depends on how the South African government is going to react to that. But in most cases, they can always ignore if... Let's say the top authorities that are coming for elections, they will just ignore it.
Oh, yeah.
Yeah. So that's another thing. Yeah. So let's just wrap it up, Mr. Chonga. Yes, one of the slabo band up a corner. Gulo babage u progress talutando mpofu. Utilinjan basaga zabahle. Into enzagala ibantu nbagiti ibutlunga kulu. Asazi ukuthi senza nemhlabeni. Uzobuye umthandeni mqondisi Chibale. Uthi laba bantu abala nkulunkulu enhlizweni zabo so ke ulobani khona pho ukugcina nje asingakhuluma
ngokwadinekeza yenda
isikhathi sasihambe
zabanango dimuriwa
mpamuromo. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank all our listeners. who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Join us tomorrow. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Bye-bye, Zimbabwe.
Neni jonga kandemiri nisinga kangano wa tereri wakwanisa kupinda mchurongwa. Nemi mose makundi kana kupinda mchurongwa. Tunoti mchurongwa ndezvenyu mangwana ndimiwo. Mwara zvakanaka.